Vagari ava vaburitsa pfungwa idzi apo komiti yeparamende inoona nezvemari pamwe nekubudirira kweupfumi yange ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekuvandudzwa kwemutemo unoona nezvekutengwa nekutengeswa kwezvinhu zvehurumende kana kuti Public Procurement and Disposal of Public Assets Bill pamwe nemutemo une chekuita nemari yemabond notes weReserve Bank of Zimbabwe Amendment Bill. Vagari vakawanda vataura pfungwa dzavo vanyanya kutaura pamusoro pezveRBZ Amendment Bill vachishora kutanga kushanda kwemari yemabond notes. Mumwe weavo vashora izvi ndivatakunda madzana avo vati kuunzwa kwemari iyi inzira yehurumende yekuda kubira nayo vanhu mari sezvakamboitika pakaunzwa mari yemabeara check. Vamadzana vashorawo vamiriri veparamende vachivati vanofamba vachiti vanoda kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro pemitemo yakawanda asi pfungwa idzi hadzizoburitswi nemazvo. Izvi zvatsigirwawo naamai Mildred Dube avo vati havaone kubatsira kuchaita mari itsva iyi vakatiwo dare reparamende rinofanirwa kusatambira bhiri richaita kuti mari iyi ishande zviri pamutemo. Vaterenzi Mukupe vanoya mumiriri weHarare East varivo vakafanobata chigaro chasachigaro wekomiti yeparamende iyi vaedza kuvimbisa vanhu kuti zvose zvavataura zvichasvitswa kuparamende asi vakawanda varamba vachichema-chema nenyaya yekuti pfungwa dzinopiwa neveruzhinji hadzitambirwe. Amai Mavis Chihombe avo vati vanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana vatiwo havana chavanoona chinonyanyobatsira veruzhinji pakuunzwa kwemabond notes sezvo achishanda muZimbabwe chete apa vanhu vakawanda vachirarama nekutenga zvinhu kunze kwenyika vachizotengesa muno. Mukuru mukuru weCenter for Public Engagement Dr. Samkele Hadebe vati vamiriri vedare reparamende vanofanirwa kufungisisa vaone kuti havafanirwe kunzi vatambire mutemo unoda kuvharidzira kutadza basa kwehurumende kuburikidza nebhanga guru renyika. Asi vati Nashe Nyashanu vati ivo vanotambira mabond notes sedanho riri kushandiswa nehurumende kwechinguva chidiki ichiedza kugadzirisa kunetsa kwemari munyika. Mumwe womugari asina kuda kudomwa nezita atiwo vanhu havafanirwe kungoramba zvose zvinenge zvaitwa nehurumende akati vari kuramba mabond notes havana mamwe mazano avainawo ekugadzirisa matambudziko ekushayikwa kwemari akatarisana nenyika. VaEdmore Kazingizi vati vanotambirawo mabond notes asi vati hurumende inofanirwa kuona kuti paiswa mitemo yakasimba inoita kuti vanhu vasazode kutenga kana kutengesa mabond notes aya senzira yekuda kuzvipfumisa. Vekomiti yedare reparamende vari kufamba munzvimbo dzakasiyana-siyana vachinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pemutemo wemabond notes pamwe nemutemo une chekuita nekutengwa nekutengeswa kwezvinhu zvehurumende. Musangano wemubulawayo uyo waitirwa paCity Hall wanonoka kutanga sezvo paive pambobuda mashoko ekuti waizoitirwa pane imwe hotera iri muguta. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Taurai Shava.